A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2017. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she allegedly assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa. After finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Belemaine, in a South African hotel. We're also looking at the role women play, those in the arts, in communicating political and social issues. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kohlwa olwesine lobo mama asihluzeni bo mama kulapho esithola khona uhlelo lwethu longo lesine. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa after finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Belamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women in the arts are playing in communicating political and social issues. What are your views on the issue, PJ?
And today, the South African president, Jacob Zuma, was quizzed on the role he played in facilitating the awarding of diplomatic immunity to the First Lady, Dr. Grace Mugabe. This is what he had to say.
With regard to Mrs. Mugabe, now, I'm not a lawyer. I don't know the point of law. And I was not involved in this process. How it has been done, I would be lying if I speculate. What were the facts that were put? Because I was not in that department dealing with that matter. So I'm not going to give you an answer that is not there. Thank you, Deputy Speaker.
Honorable Tlowama.
That there was the South African President, Mr. Jacob Zuma, on the immunity, diplomatic immunity offered to First Lady Grace Mugabe of Zimbabwe. And from what I heard, he actually ducked the question three times before he could be pinned down to answer the question.
Yes, very interesting there. Mm-hmm. And we had him giving his signature laugh at the end of the statement that there from Mr. Zuma, the president of South Africa. ZANU-PF yesterday organized a solidarity rally for the First Lady Grace Mugabe, which she did not attend. And critics are questioning the relevance of such gatherings. So that's what we're going to be looking at here, PJ, and also at the role that women in the arts are actually playing in communicating political and social issues too. Mm-hmm. What are your views on the issue? Over to you, PJ.
Stand-up comedians are having a feast or a, a good time going on about this issue here. Yeah, siyalambulela uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama alapho ke esikhangela izankathaze izandhluphe kanye lokuphumelela kwenhlelo zabo mama kungaba kusemabhizimusini akungaba kwezokuhlabela kungaba kwezompilo nje ekuphileni kwabantu sisithi asihluzeni bomama lamhlanje ke sikhangela ulokhe sikhangela udaba lolu olukankosikazi Grace Mugabe, umongameli Robert Mugabe. Yena ke ochiye echaye untombazana amthole elamadodana akamabili uBella Maine kanye lo Robert Jr. ewetheleni yakwele South Africa eJohannesburg. Ikho ke izolo ugcine ekhululwa akazanga abotshwe abotshelelwe lo cala laloba nje abantu base South Africa bebefuna kakhulu ukuthi ngabe uyabotshiswa amiswe phambi kwemthethwandaba kodwa ke umongameli Jacob Zuma ucineke ukumbe ngithi uhulumende wakhe akwa Jacob Zuma ucine umnika isivikelo esediplomatic immunity ukuthi angabotshiswa ngicala leli lokuchaya untombazana. Iko ka abantu abaningi kuba khubile kakhulu abase South Africa kwakhuba labase Zimbabwe okokuthi amabandla aphikisayo kwele South Africa lamhlanje abebuzisisa umongameli Jacob Zuma ukuthi kungani uhulumende wakhe engabophanga unkosikazi iGrace Mugabe. Iko ke yena uphendulile ngemva kwesikhathi eside lokhe bezama ukumbuza umbuzo omunye akumbe bambuze kabili kathathu ukuza aphendule esithi yena hayi yena asiloqwetha njalo akazi lutho ngalolu daba yena akazange kangenele abamtshela abasedalela eParliamente bathi vele wena uyamisaba umongameli Mugabe ikho ke uwenze njalo ukuthi unkosikazi wakhe engabotshiswa kumbe angamiswa phambi komthetho wandaba ngaleyo ndlela ke uvumela ukuthi umuntu wonke aphume elizweni lapha aphuma khona abuye azokwenza santando elizweni lethu akubakhubile ngempela abakhuluma kakubi ngakho kodwa ke izolo ngase Harare edolobheni le Harare abalandeli bezano PF babe lokufola babe lomkhosi wokufola babuthana esikolweni sabo sezano PF besithi bona basekela ukuthi unkosikazi Mugabe akabotshwanga njalo besekela lokuthi wahamba wachaya intombazana lo okade isona kodwa ke abangakuvezanga ukuthi kungani echaye umntana wabanikazi engachayanga labakhe abantwana xa kade ifuna ukujezisa njalo yena ngokwakhe kade engekho embuthaneni nonalo ukuthi abantu kade bezibuza ukuthi kade vele umbuthano lo kade ungwani sibisibili ukufola lokho asizweni intatheli izindaba yethu akade khona izolo ukufoleni kwabezana bePF lokho.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa unkosikazi Madita Webb Chimene umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke. Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Webb Chimene ilandule udaba lochefu ebikwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zezanu PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Chombo uxwayise abekade bekulombuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi umongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga ukuba amapolisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe e-ZANU-PF headquarters lapho bekuchaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni.
Ye lo ke ube intatheli zindaba yethu uMavis Gamala ekade khona lokhu kusenzakala ukufola kwabezana uPF izolo besekela unkosikazi iGrace Mugabe. Kodwa akakukhulumileyo lapho engunye ngubambileyo ukuthi balisile ukutshengisela kwabasakhulayo abenera ukuthi labo batshengisele besekela unkosazana Gabriela Angels onguye watshaywayo kwale South Africa unkosikazi Grace Mugabe. From what I understand, Mav, from our reporter Mavis Gama, she was saying ironically yesterday the police barred the Nera youths from marching in support of Gabriela Angels, which they wanted
in
to
a counter
go, counter yeah mm. counter march to Miss Grace Mugabe's
very interesting PJ. I think, you know, that's what's coming from the ground where people are actually questioning that what's behind all these matches, because like you're saying, one of our reporters on the ground, they were saying there was actually another match that was organized by Nera,
yes, saying,
and they were denied permission, but ZANU-PF went ahead and actually had their own match. So that's what we're discussing here, and also just the role that women in the arts are playing in communicating such happenings in political and social environments. Kune ava chango pinda mchirongwa chedu nasi pano pa chirongwa chedu che Women's Roundtable. Tiri kutarisa zvakabuda izvo nezuro pamusangano weZANU-PF apo vaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa uko amai Mugabe vakawani kwa ivo vachirova musikana kana kuti tsvara kadenga wechidiki Gabriela Angels mushure mekunge vaona mwana uyu ane vana vavo vakomana PJ Chatunga na Chatunga Bellarmine na Robert Junior. Saka ndo zvatiri kutarisa izvozvi kuti zviri kufamba sei uyezve zvakabatsira here kuti vange vane chiitiko ichi, uyezve tiri kutarisa kuti mabasa ari kuitwa nemadzimai anoita zvemitambo akakosha sei munyika, tichiona kuti vari kuwanikwawo PJ vachitaura nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika pamwe chete nezvimwewo zvetsika nemagariro edu zuva nezuva. Regai timboenda kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasa anga ari kuchiitiko chanezuro tinzwe kuti zvakafamba sei.
Zvuru nezvuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna amai Mugabe pamwe nemurume wavo Robert Mugabe, murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbova varwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naamai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku, dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsigira amai Mugabe. Nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvichitsoropodza tsvarakadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Angels, avo vanonzi vakarohwa naamai Mugabe masvondo maviri adarika mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi Angels haazi ngirozi, tinoramba takamira naamai vedu. Vachitaura pagungano iri, amai Chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana naamai Mugabe, vachiti anenge ada kutuka amai Mugabe, avo vavafananidza nambuya nehanda, anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achitaunga akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navaMugabe nevechidiki vebato ravo kugwanda masvondo matatu adarika. amaichimene vatiwo vanhu vafanire kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amaichimene vatiwo vamugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato rezanu PF vavanoti vave kuswero tisakaramata namai mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro, vanotungamira boka revechidiki muzanu PF vakudzana ichipanga vati vanoramba vakamira namai mugabe kusvika zvanaka.
Tanga tiri kukupai apo zvakaitika nezuro kumusangano wezano PF wokutsigira amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Uyezve pakutanga pechirongwa tanzwa isu kune mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitaura ivo pamusoro penyaya iyoyi yediplomatic immunity. VaZuma tanzwa PJ vachiti ivo ivo havasi gweta uyezve havana kunge vane ruzivo kana kuti vanga vasiri pakati penhaurwa dzakaitwa kuti amai Mugabe vapiwa here diplomatic immunity kana kuti kwete, asi vamwe vari kuti
ende kasekero kamwe kavaita kaya
vabva vaita kamwe kasekero kekuti vazhinji vari kubvunza kuti vaZuma vanga vachirevesa here paya kana kuti vangoita ivo kuti vanzvenge mibvunzo. Regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Tinochingamidza Willard Zvidzai ari kuti solidarity rally Santamount say there is no rule of law in Zimbabwe. Some people are more equal than others. Moses Shumba, how can Zuma say that? Tinasisi Hilda Mkomo vari kuti vabva vataura vane ndebele PJ nichakupa kuti uverenge. Willard Zvidzai vataurazve kuti Zuma is out of words. Leader of a country cannot give a satisfactory answer to his nation on at the world at large. Ndobva vata izvo hazvina kundifadza izvi. Kana muri pano palive feed yedu dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Gideon Mahuka Zuva ari kuti yes, what Dr. Maise did is disgraceful, but I think the issue was a civil matter which was hijacked by people who purported to represent the girl. Vaenderera mberi vachitaura zvakawanda. Achimwene Manyadza vari kuti watching in Chipinge, achimwene kwakadini kuchipingeyo. Hilda Nkomo ndabva ndaona achimwene vabva vadzvanya apo pakanzi like. Aiwa, saka tinoona kuti muri kutinzwa. Hilda Nkomo ari kuti so true, this was disgraceful as a mother of the country. Watching Mike Matena Orizidzo ari kuti watching from BW. Setswane Mandividzi ari kuti vabva vataura ivo kuti zvakamira seiko ikoko. Tselani Mavindidze mai Muga ndofunga ari kuti aiwa havasi kufara nezviri kutaurwa izvo naDr. Amai. Paul Mujuka ari kuti ataurawo zvimwe pamusoro paamai vari palive feed iyo. Hatikurudzire kunyombana kana tiri kutaura isu nezviri kuitika munyika. Tauraiwo zvinobatsira uyezve hatidi mazwi anonyombana. Atwewo Nyakuritira ari kuti watching from Durban. Tina Gordon Pangeti who has just joined us, Priska Butau ari kuti tee, aiwa tinokuchingamidza imese muri palive feed yedu. Uyezve kana muri kutinzwa dzvanyai papapa nemalike nemalove tone kuti aiwa muri kutinzwa. PJ, I think regai timboenda kune tane mumwe. Ndiri kunzwa tine mumwe munyarikani wedu ari pano, saka regai tiende kwauri tinzwa kuti vari kuti chii.
Siyakwamukela Nkosazana Victress Matutu.
Yebo mani, njani?
Hayi, nyaphila. Kunjani khona ngapha South Africa?
Hayi, South Africa go right.
Yeah. Limuzwile umnumzana Jacob Zuma ebuzisiswa edalele parliamente ngalolu daba lukankosikazi Grace Mugabe. Khona ngapha ungasitshela ukuthi abadabuka eSouth Africa, izizalwane zeSouth Africa zilubona njani lolu daba, njalo lani abaseZimbabwe abasebehlala eSouth Africa alikubona njani?
Bengimlalele uba uJacob Zuma ekhuluma over i-diplomatic leyo nikezwe umama uGrace Mugabe. Ngathi uwehlulekile ukuphendula ngendlela mina ngedwa ebengicabanga ukuthi uzophendula ngakhona. Akanikezanga i-straight answer njengomongameli welizwe. Engicabanga ukuthi nama-South Africans amaningi akubona kanjalo, ngoba beyacabanga ukuthi njengomongameli bezobanika at least i-explanation ezwakalayo ukuthi kungani kwenzeka into enjalo.
Yeah.
so impendulo yakhe ayisuthisanga abantu abaningi.
Yeah. Abase abaseZimbabwe bona lokho belomqondo munye ukuthi basengozini yokuhlaselwa ngabantu base South Africa.
Sicabanga ukuthi sisengozini efana naleyo ukuthi singahlaselwa, bekuzoba lula ifu bekuhambe ngendlela yomthetho ama South Africans kumbe hambona umama uGrace Mgabe kumbe siye enkantolo, bekuzoba lula ngoba bezathi umthetho udlala indima yawo. But okwamanje ngoba bawubonanga umthetho udlala indima yawo ngendlela kade be expecta ngakhona or ngendlela abafuna ukuthi ngale kwenzeke ngakhona, kusengenzeka ukuthi bacabanga ukubhodlisela kithi ngezinto ezifana nabo xenophobia.
Yeah. So lokho besithi ngabe uyabotshiswa lalo basokwedlule isikhathi eside kangaka njalo sebuyele eZimbabwe.
Angicabangi ukuthi vele bengathi kangabotshiswa nje, bona bebevele befuna ukumbona siye enkantolo. Lokho kungaze kube yisikhathi esinganani, kodwa basafuna ukumbona siye enkantolo ngokuthi I think you ngakuba banezindlela bezoyenza i-appeal against le diplomatic immunity enikezwe ubaba uGrace Mgabe.
Uthini-ke ngalabo abafole izolo betshengisela besekela unkosikazi Grace Mgabe sithi njengomzali akumele ajezise abantwana nxa lapho ebathola bezowona?
Umzali uyabajezisa abantwana maye bathola besona, kodwa kuyabe sokusiya ukuthi sijeziso bani lesi umzali asinikeza abantwana, njalo abantwana labo abanikeza isijeziso ubathole besenzani. Esikhathini esiphila kiso njengamanje akuselula lokho lokuthi besithi umntwana ngowawo wonke umzali, njengalokho bekusenzeka kudala ukuthi umntwana ubengowo wonke umzali. Ma umntwana etholakale sona umzali befika discipline lowo mntwana omthole sona, kodwa kule case kunzima ngoba umntwana lo ube ngoni eyedwa, ube kufike kwathaya abantwana bonke besizathi bebedisciplinwa, kodwa uma uthaya oyedwa ube disciplinwa esona lobani.
And njalo nxa kuyukuthi vele umthela uswazi umntwana, umthela uswazi ngothando, awusoze umlimaze kangako.
Ya amanxeba abonakale kuGabriela Angels ayabonakala ukuthi ebengathayela ukuqondiswa, ubethayela ukuzwisa ubuhlungu. Kulo mahluko phakathi kokuqondisa ingane lokuzwisa ingane ubuhlungu, umama othaya ingane yakhe akayithayeli ukuyilimaza loba ukuyibulala, kodwa uyayikhuza, akayilimazi ngendlela le esiyibonileyo.
So uthini-ke ngalabo abamsekelayo lo unkosikazi Mgabe?
Mina ngokwami angicabangi ukuthi abantu abamsekelayo bamsekela ngoba bemsekela. Ngoba akekho umuntu opheleleyo kahle ngingakubeka ngaleyo ndlela ukuthi ongayisekela le nto. Basekela nje I think bacatsha ngokuthi basekela umuntu, kodwa sekungenzeki ukuthi kube le ndaba zezombusazo politically ekusekeleni kwabo. Ngoba umuntu nje his or her five senses angeke ayisekele le nto eyenzekile.
Yeah. Hayi bamba khona pecingweni nkosikazi umbe nkosazana nzaphambanisa.
Nkosazana
umathuthu.
Yebo.
Wakulungile. Bamba khona pecingweni saqhubekela phambili ngohlelo lethu. Ngikenike ithuba kumavelasi.
PJ tininge tine mumwe munyarikani amai Hilda Nkomo vari panhare vari ku Britain vada kutipowo pfungwa dzavo. Amai Nkomo, pinda henyu muchirongwa, mutipowo pfungwa dzenyu.
Maita henyu zvisimavelazi.
Ya, taura henyu.
Thank you. Inini semubereki zvakaitwa namai Mugabe samai venyika, it's so disgraceful. Why ndichidaro vaifanira kuziva ivo chindiro chavo samai. And bad part of it, she went into another country to fight someone which wasn't fair in a public place. And after all, when she went to South Africa, she had the mission to go there carrying that code which she used to hit that girl, the innocent one. No matter, let's say if she was a prostitute, you can't do that to someone. she was going to report or do something, wanted to get down and ask you, who are you, or whatever. Not just to come and get someone and just to hit someone, not even revenging.
Mm-hmm.
I don't think it was fair. You know, if you are a married person, yes, my husband, he beat me day and night. You feel like you are scared. So no matter whatever is happening, people in Zimbabwe, I don't think this support, it was because they are happy.
Mm-hmm.
They are being abused, and after being abused,
aiwa mainkomo, tinotenda ipapo. Ndanyatsonzwa kuti chokwadi muri kutaura nemoyo wenyu wese, asi mamboti gagaga neshona kune avo ndanzwa mamuchi mixa mapinda mushona mudevele muchirungu. Ha, manga muri kugona chaizvo, muri kunyatsotaura saamai mungoti ga.
I'm talking this because the school and Chiang of the Mandara, Yangu. Governor Bataka Zara, after all, Avana Mabasa, from 1980 up to today. Baku Kodiram South Africa, Namuka Zukengesa, Mombisa Zimbabwe, Mubaruki, Mikao, but if you want to come in Sira Ramiran, what are all Rana? I didn't know how to tell you. I was telling you about another community. Baku Ravana.
Imimi muri kupi mainkomo, imbotipe onorondo ye upenyu wenyu wangu angade kuziva.
Imimi ndiri kuno ku UK. Kiri muna isusu wa siri wa uli kakauza muno munyika, asi tinotori oneko bere yedu tiri munyika yavo, takauya kuzoshanda tichiita zvatinoita.
Aiwa, tinotenda mainkomo. Mbobatai makadaro, nekuti tuda kumboenda kune imwe video yedu yatinayo, yatapiwa isu takumbira kubva kuBusstop TV. Vakaita ivo video yechiitiko chanezuro, saka tuda kumboenda kwavari tinoona video yanga iri kuitwa iyo neanoita zvemutambo, Muzvare Gonyet Samantha Kurewa anga ari kuita iye video, asi ndeye Busstop TV. Takumbira kubva kwavari vakati tiishandise. Regai timboenda kwavari tiyeono zvafamba sei.
Yeah, man, now. Yo, again. Ndakati mageta yenda. Vamwe vakafane kundiseka. Majinasi zvese zvakuyenda.
Chapresa. Kosi, Bura, Hakuna, Maget, Hakuna, Mabimi, Ganzuru, Baija, Takura, Mapas, Hakuna, Malift, Hakuna, Makwan, Tora, Fifte, Papu, Takura, Makwan, Hakuna, Majet, Hakuna, Maget,
Nasi tripa Zanu PF headquarters pamuzinda we Zanu PF. Apo my youth is arikuita solidarity match ya Dr. Amai. Ngatitaure na my youth is tinzo oti warikuti kudi. Magade nyumkome. Magade.
Kilipe edu.
Dukumbro timundi tana ngoro chichi rukumbo nyatu etika pana.
Taya kumachi.
Imachi echi.
Ya momsi. Yeah, taya uto radzawani. Wekuse kwenye kwa taewa momsi edu itinuada cha izu. Atina pomerwa nawo zvinzvezva karongeka kuno Zimbabwe.
Ndokumbira kuti muditsanangura kuti nhasi panapa taunganirei iprogramu ichi iri panapa.
Programu iri panapa tauya kuzotsigira mutungamiri wedu Comrade RJ Mugabe. Saiye wakabva nesu muhondo akatungamirira nanhasi utungamiri wake hatira chatinosora. Anotungamiri hwakanaka hunofadza munhu wese. Angasina munda, ano munda. Angasina kana chokudya, ano nachokudya. Chinotifadza kuna president chokuti kana kukaita nzara, pakaita program yekuti papa ine nzara gore rakapera. Munhu wese hakuna Zimbabwe yese kwasina kutumidzira chikafu.
Saka program inoende kuti vanga ane nzara takuwanawo chikafu here.
Aiwa. Wong is part of it, but issues tinoda kuti kutsigira utungamiri wa President Robert Mugabe.
Mimi sa youth leader zvanga zvinobatsira chi like sema youth e Zimbabwe zvamaita nhasi.
Zvataita nhasi isu se youth league zvinoita kuti tinzwe manyukunyuku nekuti isusu sevana se youth league tinoti isusu pana mai ndo pane mwana. Panotarwa zita ramai Mugabe tese tinowanikwa tiripo sevechidiki. Zvinotorwadza vechidiki kuti vange vasipo panotarwa zita ramai Mugabe. Isusu tiri vana vamai Mugabe, tiri vana vamugabe. Tine vabereki vedu vairi munyika munomu, baba ramai Mugabe ndo vabereki ve youth league yemusangano we ZANU PF. So chese chine chekuti anamai vedu tinowanikwa tiripo sevana vacho.
Ichi changa zvinyatsoitika imachi ichi yange ichitwe
vanhu vakazara pano nepamusana pekuti isu sema comrades akarwa hundo yerusununguko tatarisa taona kuti vanhu vanenge vakuita kushirasika pfungwa nevamwe vedu makomrades akarwa hundo yerusununguko vachazivi nekuti vari kuitei vakutuka vakuzvishora even basa ravakaita havachati kuti vakasunungura vacho vato respect at all. Saka takati matukire avakuita kutuka baba kutuka mai zvitara kufamba nderekuzi wo veterans have denigrated Grace Mugabe, wo veterans have said Mugabe must go. Ndo zvatafambira chete hapana chimwe.
Alright.
Yes.
Yeah, tanga tichiona mabhana anga akasimudzwa nzi Go to South yati pasine Afri Forum. Munganisana ngoro zvinombonyatsoreve kuti Afri Forum.
Amen, havo vanai vavo vakawanda wanda vanotozivana ikoko. Because pano mwa kufunga kufoma zvimapato ozvipazita vachinyepera kunge itse forum yekuita other things instead iri nzira yekupinda mupolitics. Saka ukatoona vakutoti pasina yo vatozivana kuti wrong forum. Yes, I bvunze zvinhu zvakandabasa nazvo because ndoziya ZANU PF.
Bhana rakanzi Afri Fora kana rakasimudzwa hatiramboriona. Handisi kuziva kuti mariona papi. Isusu zvedu zvatachita zvanhasi ndezveZimbabwe. Zimbabwe ine border to border, Zambezi to Limpopo.
Nevana venyu mama.
Ndiripo makadi henyu.
Tinofara. Ndiri kuona nhasi event echi iri kumbonyatsoitika pana.
Ndiye musangano wedu weZANU PF.
Iri yechi, imachi yechi.
Izvo hatisati tanzwa kuti imachi yechi.
Ndaona makabata chakanzi Go to South pasine inoti Afri Forum. Afri Forum chimbori chi?
Afri Forum zvinozikanwa nevagaro kugutu. Ndivanoziva.
Nai baba, Afri Forum zvinombonyatsoreva. Taona makati Go to South yati pasine Afri Forum.
Afri Forum zvinoratidza kuti tungatiri forum yekupiche gutu kwedu kwatongatiri ikoko tungatiri yatinoti katichitedzera tiri ikoko
Yeah. Aiwa tinotenda maita basi. Right, tinofunga mazvinzura ma youth zangachita solidarity match ya Dr. Amai Grace Mugabe. Gonyeti reporting for Bus Stop TV News out.
Aiwa tutora mukana uno kutenda Bus Stop TV nekunge vatipa ivo mvumo yekuti tishandise zvavakaitawo nezuro vakanga vari ku Solidarity March mazvinzwira mega. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti zviri kuitika munyika iyi, madzimai vari kupindawo sei panyaya idzodzi dzemitambo nezvimwe zvakadaro. Tanzwa vamwe vachitaura PJ tanga takateerera kuti vanga vari kunyatsoziva here zvavanga vafambira. Tatonzwa kunyange ivo vanga vari kuronga vaedza kutsenga-tsenga mukanwa kuti vataure kuti sei vanga vari pachiitiko chanezuro. Asi ndo zvimwe zvatiri kuzeya nhasi kuti tione kuti zvakamira sei uyezve zvinorevei mune ramangwana, nyanya kuupenyu hwemudzimai wanhasi.
Woti mbuyele kunkosazana Matutu. Wena ke ubulalele lawe lapho bekhuluma abakade bexoxwa labo ngugonyeti. Abanye bebevele bengakuzwisisi lokuthi balandeni. Ubona njani wena?
Ngicabanga ukuthi abantu bayasetshenziswa.
Yeah. Ikakhulu abasakhulayo lapho.
Yeah, abasakhulayo ngizile lo mama obekhuluma lapho. Mina njengomuntu omele inhlangano yabomama, kungizisa ubuhlungu ukuthi abomama they are being misled. Bagcina besenza into abangayazi ukuthi bayenzelani, and namanje bakuthiwa bathi phansi ngeAfri Forum, abakwazi nokuthi iAfri Forum leya bathi phansi ngayo kuyini.
Kuyini impela mpela.
Into engi-understand leyo ukuthi abakwazi ukuthi nxa kuthiwa phasi neAfri Forum, yini iAfri Forum leyo. Bavele nje basika batshela ukuthi kuthi ukuthi kune-Afri Forum noma ilwisana nalokho okwenzeka eSouth Africa kumbe kwenzakalani, but abana-idea ukuthi yini le okubonisayo ukuthi le nto abayizile lapho, le nto abayikhulumayo abayazi, okuzisa ubuhlungu kakhulu.
Ngoba
sisasorela sithi abantu basupport into erong, kanti abakwazi ukuthi basupport into erong.
Kuthi lapho nxala nalapho sokuvotwa ngomnyaka ozayo, yibo abantu abazabe bevota bona laba. Kule nto ezaphuma khona lapho.
The fact that laba bantu abazazi kuqala ukuthi bona bongobani, abakwazi ukuthi benzani, kufana nje lokuthi angazi noma ngingababiza ngama-studio noma ngithi yini, because loba besiyovota abazi ukuyavotela ukuthi bafuna ini bona.
Yeah.
Bazovotela ukuthi kuthwaka benze ini. Okuyithi elungelweni labo lokuthi bazikhethele, abalali ilungelo lokuzicabangela kahle kahle. Engilwa lakho mina kakhulu ngikubo mama ukuthi omama kumele bazimele, bafunde ukuzicabangela, afunde ukuzenzela ulutho ngokuyinguye kwakhe, angayenzi ngoba ubani ethi kayenze kanje. Laba bantu abakwazi ukuzicabangela, abazi ukuyavota ngoba bafike bavota ukuthi mina ngikhetha lokho, bazavota ukuthi kuthiwe kangenza ukuthi.
Mama kwanapho ecingweni mama.
Zvakaoma. Yaiwa, ane nzeve azvinzwira vane meso vazvionara. I think tichiri namai Hilda Nkomo, andizoti muchiripo here panhare. Hello.
Hello, ndichiripo.
Ehe, mombo tipeiwo pfungwa dzenyu nezvataona pane vhidhiyo iyo yanga iri kubuda. Taona vamwe vechidiki mayouthis, anozikanwa semayouthis, vanga vari kuti ivo vanga vasiri kutoziva kuti vanga vafambira chii. Uyezve apo tiri kuona mabasa ari kuitwa ivo nevari kuita zvemitambo kuti vakakwanisa kutora zvanga zvaitika musi iwoyo, vakakwanisa kutaurawo nevamwe vachinzwawo pfungwa dzavo. Kunyange zvava zviri kusekesa, asi zvinodzidzisa mune zviri kuitika zuva nezuva kumusha. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ndinoda kutenda Gonyeti nezvaakaita. Munoziva kuti kuinareta chinhu kunonakidza kuti anogzamisa pfungwa anoona mamiriro akaita zvezvinhu. Takatopiwa green light naGonyeti, tendi somati nezvaakaita, nokuti vanhu ava vakangouya vari murima zviva zvekungoenda kunzi vamwe vane vachidawo matisheti nemazambira nekukwidza mahara kwavanenge vanzirwa yekumusangano nokunodzidza kana vachapuwa masikadhi kana chii, but at the same time kuya kwavari kuita hakuna zvinoshanda. Sorry.
Aiwa, tiri kuona apo PJ vanenge vawana nhare yapinda pari zvino. Asi tiri panyaya iyoyo, regai ndimboverenga zviri paFacebook page yedu. Ndiri kuona pane vari kunyora panapa. Tina Wills Sweeney ari kuti ndobvumirana naamai Hilda Nkomo zvizere. Mabone Free mazhinji havana basa. Marvelous Chisango, ndawanawo vane zita rinenge rangu panapa.
Hausi kuitira fevha here?
Apa ndaita fevha, nondangoona kuti Marvelous ndafunga kuti ndini.
Sazita.
Saka vari kuti hanzi handina munda ndipeiwo, ndofunga vari kutaura pane zvanga zviri kutaurwa nemayouths anga vari kuti vakapiwa minda neZANU PF. Masola waDudula Mwandi ari kuti Dr. Amai vakarasha apo veAfro Forum vekwaGutu. Hanzi vari kutaura kuti zvakaoma apa, tiri kunzwa kuti Afro Forum ndeyekwaGutu, ndozvavari kutaurawo panapa. Hanzi naWill Sweeney, it looks like vanhu vakangonzi endai kumusangano weZANU PF asi havazive chikonzero chavakange vachifambira. Saka kana muri palive feed yedu pari zvino, dzvanyai pakanzi share tione takawanda, uyezve modzvanyawo malike nemalove kuti PJ neni tizive kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete. Nekuti dzimwe dzenguva tee tiri kungotaura PJ pasina ari kutinzwa.
Pasina ari kuteerera. Ehe, panonzi pana mai mulochwa panhare. Tokugamuchirai.
Hello.
Hello.
Makadiko mai mulochwa?
Ndiripo makadiko.
Aiwa, nhasi ndafara kuti mapinda muchirongwa nekuti togara tichiedza nhare dzenyu dzisingabvumi. Munoona sei zviri kuitika izvi? Tinoona kuti nezuro takawana vechidiki vachienda kunotsigira iwa mai Grace Mugabe kune kuratidzira kwakaitwa vachiti zvavakaita kuSouth Africa zvanga zvakanaka.
Ini ndingonasa kuti vanhu vanongoita zvekungotinhiwa. Nekuti vanhu kuti zvavanoita kuti ungazvitaura kuti unoti ndezvepfungwa dzake here munhu, haina ndionisa kuti ndezvepfungwa dzake. Nokuti vazhinji vanongoita zvekutinhiwa senge kumusika kuya kwavanenge vari kumusika kuya. Vazvirinongosvika pagedhi repamusika rotomira kutonzi munhu wese. Mabhazisika azara kuti anenge ari 5 here kana kuti anenge ari 6, ndozvavanotoita pamusika ipopao. Saka vanhu nenyaya yekuti vanenge vanhu vanenge vachida mastezi mumusika muya kumupedza nhamo kuyako, kana ukaramba kuti urambe kuinda hazviti unototoregwa stezi. Saka vanhu hapana zvavangadomboita, vanhu vandoziva kuti tikasadero vana vedu vanofanha nzara.
Saka mai mulochwa, imi muri kupi uyezve kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuenda kumarali? Muri kupi imimi uyezve kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuti madzimai vawanikwe vachikurudzirwa kana kuti kukokoredzwa kuti vaende kumarali nezvimwe zvakadaro?
Ini ndiri kumberengwa isi mureserva muno muzvavanoita vezvanhu vacho vanoshanda zvikuru sei nemasabhuku nemasekretari emasabhuku. Saka sabhuku unenge achiziva kuti choga choga chinenge changouya kudai mbeu kana kuti chini unototi apiwe vese masekretari wacho. Saka ndo unotofamba achitoudza vanhu kuti mangwana kumusangano kana kuti kune rali hakuna anosara here, mukasara hamuzopiwi chichini, nokuti vanhu vakatorere mazuva nekungopiwa zvacho zvavanopiwa. Kwedu kukomunomu MP wacho wakambouya anonzi makosi mshongwane munomu east wakambouya akambopa vanhu mabagwe vaitwa ma5 kg. Akambouya vanhu vakapiwa kwadi vakambopiwa raisi ma5 kg. Vakambouyazve akavapa futi raisi kwai vaingogovana nekapu. Saka unoona kuti vanhu vanongotinhiwa, vangwane vachiti kwanzi tinohla nokuti kana tikaramba tinohla kurohwa.
Saka muchiona kuuya kuri kuita sarudzo dzemuna 2018, munoona dzizoitwa murunyararo here imi sevanhu vari kumaruva?
Kunokwedza hako hako hanzi kunyaya kuita mishonga yakanyanya tongoona sokuti senge dzakapfuura dzanga dziri dzisina mhirizhonga. Asi isuwo tiri kungoudza vanhu kuti nokuti vanhu vane vachitiwo kuti isusu tive kumusangano kwenu tinohla chichini kana kuti mutire matisheti tinohla. Saka isusu tiri kungoudzawo vanhu kuti ingindai kumusangano kwacho asi vhoti yako sekreti yako musi kuvhota chete wengozapo kuita sepekuvhotera, nokuti kuti vabude shuwazve shanyange isusu veNDC tikati musangano havavuyi vanhu ende vanoda kuziva kuti musaenda.
Aiwa, pakanaka
amanyunochwa. Vanhu vanodzingwa.
Ehe.
Kavanga vari kokumusangana unodzingwa, unodzingwa muno. Vanongoshinidzika nezvira zvakawanda wanda.
Mhm. Aiwa, tinokutenda
ipicha. Haukulumi ini mamlo nkosikazi mulocho. Mbijana.
Yakuduma.
Yeah. Woti fahla fahla ngamafichane ukuthi khona ngapho kwenzakalani. Ah ngaloludaba.
Ah ngaloludaba ngapha abantu bayesaba abantu bayethusene banokwesaba kakhulu. Noma ukuthi thina MGC singabiza umhlangano. Yithi kuphela siphumayo thina ama senior. Abanye abantu laba bayesaba bazikhulumela ukuthi ah thina siyesaba njalo singabonakala sihamba lani. Siyesaba noma ukuthi abantu bakuvakatheli mase kusiwa ku-election so bayesaba ukuthi ndabonakale hamba lami sengo-M G C uyabe sesaba
so lina lilamacebo yini eliwenzayo ukuthi likhange abantu ukuthi bedlule ekwesabeni la
thina siyabe sibakhanga ngokuthi hhayi urayithi nxa linalisesaba hambanini emhlangano lingabizela umhlangano wezano hambanini kodwa mzukwane wevoti please sicele ukuthi-ke lisitshintshe nani-ke lisivoteli bayavuma kodwa nxa ukhuluma lapo
ye kodwa ukwesaba yikho kukhulu
hayi into yokwesaba yento abayikhulumayo ukuthi siyesaba ukuthi enxa sokube ama-election kungavuka udlalela sizathaywa and njalo siyabuzwa ukuthi sihlala sitshela ukuthi kasifuni umuntu emhlanganweni o-M G C kasifuni vele singasazi ukubona ukuthi emhlanganweni e-M G C siza kucwisha abanye basetiselwa kuthiwa siza kuxotha lapho esigabeni sakongumbani ngantiyabona
ye kodwa wena udaba lololukankosi ye udaba lolo lukankosikazi Mgabe lokuhamba ayetshaya untombazana lo abantu selike labakhuluma labo emangweni kwakini bathini bona
bamangana vele ngabazi lutho njengabezana abanapha vele ngabazi lutho noma ukuthi kule zane kagresi G40 kule lacosti ngabazi lutho ngapho kwenza kokutshelwa kuphela ukuthi bazokwazi ukuthi MP wabo ona phezele kwa-East ukuluphi uhlangothi vele ngabazi lutho batshelwa yithi bemangala ngasibathengisa amavidio emafonini bamangala sifuta sebebuthanele befuna ukubona
ye
ngoba iqiniso vele ngabavunyela ukuthi babelazi iqiniso
hayi wama imilochi wanhasi ndimatigonera asi muramba makadaro nekuti chokwadi tinogara tichifara kana mapinda pachirongwa chedu uyezve tsvagai mamwe madzimai emunharaunda taura yenyu
netiweki yangu ndofunga ndiyeinongonetsa
aiwa nhasi muri kunyatsonzwika mwari anyatsotiitira atiitira nyasha nokuti muri kunzwika zvakajeka saka tsvagai mamwe madzimai emunharaunda mupote muchipindawo pazvirongwa zvakadai kuitira kuti tinzwewo kuti imi madzimai vari kumaruva zviri kufamba sei
ukuze labo baqunge isibindi sokuthi bakhulume emoyeni bakhona yini abalesibindi esinjalo bakhona yini abalesibindi esinjalo sokuthi bangakhuluma lasemoyeni njengoba nosithi bayesaba
abantu bayesaba bayesaba ngiyangize kodwa ngabanikezi nihamba abaningi babe mbuza ukuthi wena wangena njani wathinithini ngabalayela ukuthi nxa ufuna ukungena ngabanika le namba zakhona kodwa nganzake mbeshe phela bekhuluma futhi bayesaba
bayesaba ye kodwa antsho lina abe-M D C laqalisa uhlelo olokukhuthaza omama ukuthi labo bangene kwezombusazwe ngakini ngapho emangweni wenu akukasabalali na
abalapha bayesaba ngicela ukutshela ukuthi mina ngiwanti candidate khonapha esigabeni sakongumbani lapha since 2005 uncontested so akukhanga ukuthi abantu bayesaba
abafuni khona ukulokota
manyatsotaura amai mulochwa nhasi manyatsotifadza panapa ndo zvatinoda izvi madzimai kuti potai muchiuya mutititaurira kuti zvii zviri kuitika ndiri kuona mulochwa vari kuti vanhu vanotya kupinda mune nyaya dzematongerwo enyika saka ndosaka kazhinji
kachovanotya
aiwa tinokutendai tinovimba kuti tichange tiinemi zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu muve nezuva rakanaka
zvakanaka inendotenda netweki ndiye nongondikava ma
aiwa nhasi manyatsobuda zvakanaka muve nezuva rakanaka.
Alright.
Yeah. PJ, tine mumwe munyarikani Linda Masarira apinda pachirongwa. Linda Masarira, tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Makadi inyu vanasisi vangu vakuru vari kuWashington DC, vatereri zvofara kuva pano zvara nhaye.
Ehe, tiri kumbotarisa.
Tinotenda kugamuchirai pachirongwa.
It's always a pleasure.
Watikudza zvikuru anasisi.
Ndichozvo.
Koma.
Vanayaya.
Vanayaya.
Magona. Tokuchingamidzai. Murikuona, tiri kuona zvakaitika izvi nezuro tichiona kuchiitwa iko rally. Muharare imomo yekutsigira Dr. Amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Tipewo pfungwa dzenyu kuti muri kuona zvakamira sei. Tozoti mamune zvimwewo zvamakaronga. Chimbotipewo pfungwa dzenyu.
Handidi kunyepera ini. Nezuro ndakanzwa kurwadziwa. Ndakanzwa kusvotwa. Ndikanzwa kuneta. Nei ndichidaro, chakandirwadza ndechekuti vanhu vakaenda kunomacha vasingazivi kuti vari kumachirini. Nekuti vanzi endai munomacha. Mukatotsa maheadmaster aya, vanhu vanga vatovingawo musangano wemaheadmaster. Vachiti tiri kunodzidziswa zvenyu curriculum. Vakanzi endai munomacha. That is the level of desperation of Zimbabwe. Yekuti ndikasaregedza kunomacha uku, basa rangu rapera. Asi ini ndine munhu ari close kwandiri wandisingagone kutaura panhepenyuro. Akati podo, handisi kuenda, akapinda mota make, akadzokera kumba kwake, handisi kunomacha. Ndozvi zvandiri kukurudzira maZimbabweans kuti ngatiambei kushandiswa. Ukashandiswa unowanei, chero kanopiwa $2 yacho ichakuraramisa here makore ese achauya. Aise yakakuita sei? Yakakubatsira kudaro. Pedzezvo, chandotarozi ndakaneta. Ndakanetiswa nenyaya yekuti amai tinozviziva tose chero vasingati kuvachena kuti vakarova vakarova ndosaka vakatsvaga diplomatic unit. Chinhu chete chandaitsvaga kwavari semunhu anozviita chize philanthropist handiti ndaifanira kungoti no I apologize I am handiti hapana munhu asingatadzi. Azvina basa kuti uri first lady here, uri president, uri ani. At the end of the day, we are all human. We are. Hakuna munhu anonzi ari perfect anogona zvese pasi pezuva. Asi chitiko chanezuro handidi kunyepa. Chinhu chekuti chinosvodesa pasi rose kuti vanhu vakabuda kunoti tiri kunomacha nekuti amai vakarova munhu kuSouth Africa. Tiri kuratidza kuti tinovada. Chitiko chiya chinoratidza kuti vanhu vari kutizvona hatina basa nazvo kuti mai vanofamba vachirova vanhu. Isu tinovada vakadaro. Asi chinozosvodesa nekurwadza ndechekuti vanhu vanga vari paya mukaona kana nyika zvireketa nebus stop TV iya vanga vasingazivi kuti vari kutsvagiiko. Ndopa ndinozodzoka ndichiti vana veZimbabwe vakakomborerwa mune nyika ine michero. Ine vhura kanaka inonaya mvura inodai inodai munozviti makadzidza asi sei tichizosvika pakudzikisirwa kudari kuti tichongoitiswa zvinhu zvatisinganzwisisi kuti zviri kuenda kupi zvichibva kupi zvizomira papi. Hakusi kuti vanhu havazivi vanoziva asi vanoti vanotya pedzozvo zvoti aiwa tirimakristu tinonamata. Asi bhaibheri rimwero ramunoti munonamata rinokuudza kuti fear is a demon. Kutya chairo idhimoni. Saka tochiti here nyika yeZimbabwe inyika ine vanhu vakazara nemadhimoni ekutya.
Ndopopindira ipapo muzvare Masarira. Tiri kuona munyika pari zvino pane kutaura taura kwakawanda. PJ tichitanga iro vhiki rino iri. Panga pari kutaurwa nyaya yaZodwa wabantu. Asi takaona maZimbabwe nipo pano pa social media vachitsikana nekutsikana nekuda
kutsikirirana.
Nekuda kutsikirirana vachitaura ivo pfungwa dzavo. Asi sei tisiri kuvaona vachitaura pfungwa dzavo kana tiri kutaura zvinhu zvematongerwo enyika. Chii chiri kumboitika munyika?
Izvo zviri kutaura kuno.
Ndigumbura iyoyo vanasisi vangu. Yekuti kana muchitarisa kana pa Facebook pangu kazvinhu chiti dzatirwoedzai kukurukura kuti Zimbabwe yatoda yakaita sei kuti tinokwanisa kuivaka sei vanhu havapinduri zvino zvisina maturo izvozvo zvanazodwana nani ndozvavanoda asi tikada kutochirisidza kwacho kurarama sekune uchotambudza munhu kuti awane kana mari yekombi chaiye anenge asina kujusa cheiko kana data bhando racho rakaenda pafacebook kana ane mukadzi wemwana angatotsvagawo munhu wekuti hei ndichimbonditengerewo ndimbotindi zvaina pafacebook ndozotaura newe kana ari murume varume chavo vari kutokorokozototsvaga mabhandiri iwayo muno muzimbabwe vazhinji vandotombotengerewo chocha nditengerewo bhandiri ndigoro ndapinda pasocial media but at the end of the day enda pasocial media pacho unoita maconversation anoita kuti tionesane tivakane ndo zvinhu zvakakosha I was appreciated really you know when people start having conversations on social media which are meaningful which will develop us as humans oka tisi kukwanisa kuita izvozvo zvinhu zvisina maturo zvekurarama kwevanhu vekuti ndozvo vanhu zvavane basa nazvo kana zvekusasimira kwevanhu asi tikutambura hakuna mari kumabhengi hakuna mabasa hakuna chi tikatikurukure nyaya idzodzo vanhu havadi kudzikurukura vanzi politics but at the end of the day politics dzinoaffecta kudya kwako praizi yechingwa kuti wakwanisa here kuwana basa saka hapana paunofa wakati ina handiita zvapolitics because politics ndiyo inotoraramisa upenyu hwako inoona kuti wararama here kana kuti wafa chinondirwadza ndichokuzvipatara cheko hakuna mushonga
Sisilinda tombokubata ipapo ndozoti zvechokwadi hana pari kurwadza muri kuda kutaura mafungiro enyu asi tine vamwe vanyarikani PJ ndiri kunzwa kuti maimukomo vambenge foni yavo yanga isanzwike mongotiti muchidimbu tipewo pfungwa dzenyu pane zvamuri kunzwa zviri kutaurwa naSisilinda izvi tisati taenda kwauri PJ
zviri kutaurwa naSisilinda zvinorwadza ndakudzai kuti nini I was matured during the war ndaiona zvese ende iye zvinoizvi zvavari kugara vachitaura utongi huripo kuti nyika ndeyezanu nokuti vakarwa hondo hondo iyi yakarwiwa zanlafos nezipracos tese tanga tichiona vana chimbwido vaisika madzimai achirohwa munhu wese achiita kuti nyika ive zvairi but nhasika munhu wese akutarisirwa pasi zvakunge zanu yakangorarama namanayo zvinorwadza isusu tine vana izvozvo vasina mabasa vakapedza kuuvet vagere izvozvo vari kutengesa matomasi uvet munyika medu asi ezvine zvinonzi uya kumusangano wononzi pasina nhingi pasina nhingi vanhu vaya vari innocent but kana nyangwe iye mutungamiriri ari mutungamiriri kana wakanganisa unotiwo vedu chero ndiri mairemba hanzi ndosaka zvainzi kuvakuru kugota kunoda kwaamai kwevana kunodzima moto unotiwo ai wakarangurai bhaimboisaiwo kuitira kuti zvibharanse zvinosera maungoti zvese zvawaita vanhu vese wozikwakwa chero vakatyikidzira vanhu nokurohwa vanhu tozvidziva kuti tinorohwa but zvinongorwadza kuti takufirawo here isusu tine maraisi munyika medu
regaindi kubata ipapo nekuti nguva dzedu dzadyana natimboenda kuna PJ vataurawo nemumwe munyarikani kuitira kuti tichipeta nhaurwa yedu yanhasi PJ
Matutu ngile temba lokukona ecengweni sokusele imizuzu emibili nje kuphela
okay
wathi mbuze umbuzo lo okhulunywe ngunkosazana Linda wokuthi udaba olukhulunywe nguye lokuthi siyabona sixokozela enkundleni lapha ezebulenjini sikhuluma ngezabo zodwa wabantu kodwa singakhulumi ngendaba ezigqakathekileyo ezokuzithuthukisa ubona njani
liqiniso lelo abantu baxokozela kakhulu entweni engelamsebenzi bese ngiphinda ngivuma futhi ukuthi mhlawumbe endaweni ezinjengezo zombusazwe abantu balamadimoni obugwala la amadimoni obugwala okwesaba and can I please say this my last sentence
ameno nare dzavo PJ apo dzinenge dzabva dzaclipwa asi vanga vari kutaura zviri pamoyo
pavomadimoni iwaye kutya
asi tomboti
nguva dzedu dzadya
just to thank all our people that were on our live stream at VOA Shona we really appreciate you sekuru Oswald Soko I saw you I couldn't read your message but thank you for participating and everybody was on the live feed and also our guest who helped us look at the situation Linda Masarira we also had Hilda Nkomo PJ
asibonge kakhulu unkosikazi unkosazana Victress Matutu ekade silaye kuhlelo ngibongele njalo unare umaveje umaramwedze gambiza udambudzo musa wenkosi lomesi nkosi asi alibonga lonke olivalelisayo mu practice Jeremiah
and I'm marvelous mhlanganya who is saying please share our life feed. Thank you.